Vakawanda vemadzimai aya vanoti chirongwa chekurera mhuri vachishandisa machubha anoiswa paruoko chakanaka sezvo chichidzivirira kubata pamuviri zvachose panguva yakatarwa. Machubha anoiswa paruoko aya anenge aine mushonga kana kuti mahormone anodzivirira kuti mudzimai asabate pamuviri kana akasangana nemurume mukati memakore matatu kana mashanu. Zvinonzi chakanakira urongwa hwemachubhu ndezvekuti mudzimai anokwanisa kubviswa machubhu aya paanenge ari kuda mwana zvisinei nekuti makore akatarwa anenge asati akwana here kana kuti kwete. Amai Nokutula Mavengese vanogara mumusha weruzhinji wemahombekombe. Amai Mavengese vanoti vafarira chirongwa chekuronga mhuri ichi sezvo chichidzivirira kuti vasabate pamuviri vasingazive sezvavakamboita pavakabata pamuviri mwana wavo ane mwedzi mitanhatu chete. Mumwe mudzimai anogara kunyamunga, amai Fadzai Kondohwe, vanoti jajerisi yakanaka kudarika dzimwe nzira dzekuronga mhuri dzakaita semapiritsi sezvo munhu achigona kukanganwa kunwa mapiritsi nenguva.
Zvekuti jajerisi anai ndiridira ilong item zvasiyana nemapiritsi ekuti everyday wakabirwa kuti unogona kukanganwa wakutomuka usiku kana kuti dzimwe nguva wozofunga makuseni kuti wotoita handina kumbomwa piritsi ndozoda pamwe paunofunga ipapo zvinenge zvatoita.
Mumwe mudzimai amai Precious Banda avo vaiswa jajerisi nhasi vanoti kuronga mhuri vachishandisa mapiritsi kwanga konetsa sezvo mapiritsi anga ovakonzeresa kuti vaite dzungu pamwe nekushaya chishuwo chekuda kudya.
Aindaona kuti kushaya dzangu kunenge kuri nani nokuti mapiritsi aindipo problem yekuti ndaita dzungu kushaya apetaiti saka kana dhepu racho ndaona kuti kumashure uku kwese rinenge richindibhuma asi 3 years dzakakwana rangokwana 3 years chiro ndakabayiwa ranga sisashande munyama yangu ndaibva ndichichakamira saka ndatoona kuti zviri nani zvangu ndisei jadheo.
Kunyange hazvo jajerisi yarumbidzwa nemadzimai akawanda, mumwe mudzimai asina kuda kudomwa nezita anga ari pakiriniki yemahombekombe nhasi aroti jajerisi yakamuramba sezvo ari kungobuda ropa pese pese. Mudzimai uyu anoti acharonga mhuri nemapiritsi kunyange paine mukana mukuru wekuti anogona kukanganwa kwaanwa.
Ndakamboiswa kuita problem yekupinda pamapiritsi. Ewa ndizvozvo mapiritsi unokwanisa kukanganwa but problem manje yekuti unozobhilda ndiri kunipa kuti ndingoenda mapiritsi.
Mamwe madzimai abvezera vanga vachisungwa chibereko kuti vasazozvara zvakare muupenyu hwavo. Amai Brandina mumwe vasungwa chibereko. Amai Brandina vasungwa chibereko sezvo vachiti vakura zvekuti vatove nevazukuru.
Inini hangu ka kuti nditi kuri sefu kana kuri chii handi ndangoona kuti inini ndava mudzimai akura ndine 61 years ndatova nevakwasha nevazukuru saka ndangoti anytime pamunogona kuti aiwa zvirina ozongopepukawa nenhumbu saka ndikangosungwa sosemudzimai achembera zvitori raiti zvinoya nguva yangu yekuti ndichengete vazukuru hakona zvokuti ndirambe nichingoita competition nevana vangu chibereko.
Mukoti mukuru pakiriniki yepanyamunga amai Chiso vanoti jajerisi yakanakirawo kuti ikabviswa hazvinese kuti madzimai abate pamuviri sezvinowanzoitika nedzimwe nzira dzakaita semapiritsi kana majekiseni.
Zvinotoita kuti amai chandinoipesonali chandoidira hangu pasevisi provider ino yatinoti quick regenerative fertility paunenge wakuda kuita mwana haitori nguva zvinoiswa tumahospitaa chinenge chirudisa ndichaaaoaoti munhu afasi paunenge wakuda mwana wakabviswa then wakukwanisa kuita mwana itori neadvantage of mapiritsi.
Amai Chiso vanoti madzimai ane makore 40 zvichidarika ndivo chete vanobvumirwa kusungwa chibereko. Hasina kunzwa kuti madzimai mangani aitwa jajerisi kana kusungwa pari zvino sezvo chiremba wepachipatara chekariba vamudza vati vanomirira musangano wavachaita nevashandi vezimbabwe population services kuti vazivise nezvouwando hwemadzimai akayamurwa muchirongwa chemazuva maviri ichi. Ndakamirira Studio 7 Kariba, ndini apa chiguriwa.